tine urombo chaizvo kuti bato reNDC rinoti rinotedzera mutemo, rinoti rinobhiliva among other values, nyaya dzefairness and openness, kuti tiri kuenda kucongress mangwana 18 December. Voters roll or delegate list harina ari kuziva. Transport hakuna. Vanhu vari kungonzi tichazokuudzai mangwana, vanhu vanofanira kumuka vavepo, vakanzi vange vavepo na 6. Chandanotisa ndechekuti vanhu vari kutakurwa along functional lines. Vanhu vekumusangano vari kuita zvetransport vari kutakura vanhu vavo chete, havasitakura vanhu vese kuenda kunogadzana. This is not a congress, it's a sham of a process yavari kudedza kuti congress. Ndaina ndine masimba acho ndaichivharisa chaisaitwa, because hakuna congress inoitwa isina delegate list. Independent election management board inofanira kunge ichinoconducta this for transparency and fairness. Hatisi kuiziva isati nambonzwa nezvayo. And vanhu vacharara pai vachadyei, vari kutakurwa sei.
Tinoona kuti makava makwira kudare redzimhosva muchipikisa urongwa ihwohwo. Pane zvamakazowana here kubva kudare?
Handina tanga tindawana, nekuti takanga taisa iri inonzi ejeri chemba application yekuti nyaya yenzwiko nechimbi chimbi. Koti yakanzi yakati iyo hazvisi very urgent, saka nyaya yedu yakuzonzwikwa later on pavanenge vazotiudza. Itina one ndomoro.
Saka muri kuti nekuenderera mberi kwemusangano ikoku muchigunun'una kudai?
Ndinoti mahumbwe arida kuitwa mangwana, mukoma Jonga, mahumbwe chaiwo. Handirambobvira ndakatarisira kuti panguva yangu yandinararama panyika panapa bato reMDC iri ringange richiita zvinhu zvarakapomerwa kukurwisa kuti zvazviitike. Nyaya dzekutyova its own constitution, bumbiro raro remutemo, kuita zvinhu zvechitotitoti, kuita zvinhu zveutsiku, zvinhu zvatinenge tichiaccusa ZANUPF of doing.
Saka imi muri kuenda here kumusangano wekongresi webato renyu uyu mangwana?
Ndinenge ndiriko. Court application yangu yakanga isiri kumisa kongresi, yaida kuti candidate selection ingoita ichitedzera mutemo weMDC ine transparent manner inotendera vanhu vese vane makore anokwana. Saka ndo yandaipokana nayo yakaitwa yekungovharirana pararana panze. But kongress kunotenderwa kuitwa ma nominations from the floor. Saka ndinenge ndiriko mangwana kukongress ikoko.